Mukuru wesangano re Human Rights Watch kuchamembe kwe Afrika vade wa mavinga vati mamiro ezino parizino munyaya iyi ave kuratidza kuti asvika kumakata.
Mutongo unoratidza kuti nyaya dzave kumakata nekuti vazuma vainge varamba kumira pamberi peinonzi Zondo Commission yanga ichiongorora nyaya dzehuori muSouth Africa. Zvichaitika iko zvino zvichataridza kuti masangano nematare eSouth Africa akasimba zvakadii, nekuti zvinogona kusimudza mheremhere nezvewezha, nekuti vazuma munhu anga ari zvakare ari mune zvematongerwo enyika.
Muzvinafundo paNorthwest University vaCosta Office vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwavazuma kungangokonzeresa mhirizhonga munyika.
Ndoona sokuti panokwanisa kuitika mhirizhonga nekuti takaona masupporters avazuma achienda kumba kwavo vachiridza pfuti vari muzimotikari vachida kutaridza kuti vanotsigira vazuma uye vakagadzirira kuita zvose zvavanokwanisa kuita kuti vazuma vasaenda kujere.
Asi kunyange hazvo ruzhinji ruchityira mhirizhonga vahofisi vanoti havaoni paine kudekwa kweropa.
Pangangoitika hapo mhirizhonga mbichana, asi hurumende yemuno ndinoona ichikwanisa kugadzirisa nyaya iyoyo. Sezvatinoziva kuti vaRamaphosa vanozikanwa nenyaya yekugona kutaurirana sezvo vakaita muma1990s. Nyika ino chizosvika pakuwana kuzvitonga kuzere.
Mumwe mudzidzi sipa Cape Town University Dr. Blessing Makwembane vati South Africa ine bumbiro remtemo inokwanisa kugadzirisa zvino kana pakaitika makakatanwa.
Vazuma chero vane mapoka anovatsigira, mapoka aya asina kusimba nenyaya yekuti havasiri mutungamiri wenyika kana kuti vachiri nemukana wekudzoka pachigaro. I think mapurisa, not even masoja, achakwanisa kugadzirisa any disturbances dzinenge dzaitika.
Vamavhinga vati kukandwa mujeri kwavazuma chidzidzo kuvatungamiriri vemuZimbabwe.
Zvaitika kuSouth Africa kuna vazuma chidzidzo chikuru kuZimbabwe kuremekedza matare, kutamba nyaya dzezvehuori, kupedza huori nenzira yekuti zvematongerwo enyika hazvipindiri, nekuti matare anofanira kuti amire ega.
Imwewo nhengo yeMDC Alliance mudunhu reJohannesburg vaInnocent Tsingo vati South Africa yaratidza kuti hapana ari pamusoro pemutemo.
Unoratidza kuti hakuna mombe inonzi haisungwe kana kuti haikamiwe, hakuna mhuka yakakosha kupfuura imwe, mhuka dzese dzakangofanana. Zvinoratidza kuti matare edzimhosva emuSouth Africa akazvimirira oga, haana kumbunyikidzwa sezvatinoona kunyika yevamunangagwa.
Asi nhengo yesangano reZimbabwe Support Network vamunjodzi Mutandiri vati vazuma vanogona kuregererwa nemutungamiriri wenyika mushure menguva diki.
President Ramaphosa vanogona ku save our situation, vanogona kurelease President Zuma under situation ye COVID. Vanogona kungwana unza kuti aiwa nekuda kwesituation ye COVID tafungidzira kuti timbobudisa vamwe vanhu mumajere sezvavakamboita paya. So vane maavenues ekuti vatry kuunza stability kupati kwavo.
Vazuma vapinda munhoroondo yeSouth Africa yekuva munhu wekutanga kukandwa mujeri kubva pautungamiriri weSouth Africa kubva pakawana nyika iyi kuzvitonga. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.